Vadzidzi vakawanda havana tarisiro yekudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusagadzikana kweupfumi izvo zviri kuita kuti munyika musave nemabasa pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukonzera mhirizhonga. Vatrust Matsilela avo vachangobva kupedza zvidzidzo zvepamusoro-soro vanoti havaoni vachidzokera kundoshanda kumusha nekuda kwekuti hapana makambani angavape basa kuZimbabwe.
Anytime soon, Nabuti, the economy is still not performing well. Yes, the politics of the country is still not very much open to contrary views. On the political aspect, to make a direct impact in one's probability of getting a job, my interest is as the actual market is on the case. So, Lano determined of Indiana, Mona Bangladesh, and the other one. The investors are still occupied in the Arawan Chamber. It's frequent at any time and anytime soon. So, Kufungera Tunga, and about some Zimbabwe, Paris, you know, Shiro, to unless you cannot remember it on the case.
Mumwe mudzidzi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu vaEdmi Chatuta vanoti havasi kuzodzokera kumusha sezvo vave nemhuri yavo yakurira muSouth Africa sezvo kumusha kusina kumira zvakanaka.
Pandinopedza zvidzidzo zvandiri kuita muno muSouth Africa ndikutarisira kuti ndichakwiridzirwa pabasa pandiri kusenza uye ndichakwanisa futi kuti nditange kuzviitira pane zvandiri kudzidza zvee ndizviite ndiri pamba. Pari zvino pane zvimwe zvandiri kuita sindiri kuita nguva yacho ichiri shoma uye ndiri kuda zvekare kuti ndikwanisewo kudzidzisa maZimbabwens akati wandei vari kuita zvidzidzo zvatiri kuita uye vamwe vasina kana mari kuti vangakwanise kuzviita asi kuti vanogona kuzviita kukavadzidzisa vasiri pachikoro vanogona kuzvibata zvikavabatsirawo futi upenyu. Kuri iri nhau yekudzokera kumusha iyi inozvinetsei nekuti mamiriro akaita zvinhu kumusha haaratidze kuti remangwana redu rakajeka uye zvimwe zvinozotinetsei tine vana vatiri kukudza muno muSouth Africa zvidzidzo zvavari kuita vamwe vari kuita Africans kuti anizvinozviita kumusha zvinotinetsei uye neupenyu hwedu derera kwavaita kuti mwana ambokurira kuno kwaano kugara kuSouth Africa hazvizokwanisika. Ndosaka muri kuona vana vedu vana president ana president Mnangagwa na president Mugabe vanouya vachifarira kuno kuno kuSouth Africa ndokune upenyu hwekuitiwa vangatogonawo kunaki kuenda kumusha kwedu mwana zvinokwanisa kuwanikwa kuno kumareserve ari kuno hakwanise kuzviwana kumareserve ari kumusha. Tena chitofungidzira dai kuti takwanisa kuti isusu vanhu vari kumusha takwanisa kubatana sezvinoita vanhu vari kuno kuSouth Africa kuti tikaita dambudziko munzvimbo yedu yatinogara tobatana zvinei kuti mune mudzidzika ndobezanipiwa.
Mumwe mudzidzi munyaya dzebudiriro muzvare Tobi Sidindi vanoti vari kuronga kuti vandoshanda munyika dzemuAfrica asi kwete muZimbabwe.
Ndichipedza zvidzidzo zvangu muna 2019 and pandopedza inini ndoda kugara muAfrica and not Zimbabwe, anywhere in Africa. My intentions are to build Africa, to help South Africa, other women, to help children, help wherever there is need in education, whatever opening that might come up, where there is need or guidance as to how to go about things. Some people might have the finances but they don't have the know-how, or they've got the energy but they don't have the know-how on how to go about building their communities. No country would have to specialize in that because I believe that it is from African owners in zona could take again in time for ourselves. We still needed help from abroad or elsewhere. No country would have to know my resources there, so we need to explore those. The unfortunate part that we have, like in Zimbabwe situation, the political situation in Africa and Zimbabwe, they say, is that we don't have a president. After my election, someone else can be preferred better than them. I believe the way forward for me is that my leaders need to grow up and own up.
Muzvare Loveness Kotora avo vari kudzidza kuve mukoti vanotiwo dambudziko guru richaita kuti vasadzokera kumusha inyaya dzezvematongerwo enyika nekushayikwa kwemabasa.
Kana ndapedza mastudies angu ai ndifunga kuti ndichadzokera kuZimbabwe sosoni nokuti situation iri kuZimbabwe mabasa acho haawaniki zvokumhanya. Manurses akawanda akagraduata but vakagara havana mabasa vari kushanda. Saka inini kana ndapedza ndichatombotsvaka basa ndiri kunoku ndinombomira kuzokera kuZimbabwe. Kana kuri kuenda kuZimbabwe ndinotozoenda kana zvino zvanani I don't think kuti zvinoitika anytime soon because corruption yacho iri kuramba ichingoramba ichiwedzera izvo ndezvoizvozvo saka panyaya yemamiriro akaita zvino muzimbabwe especially politically hazvisi zvinhu zviri kutifadza in fact zvinhu zvokuramba zvichiita wese that is zvinenge zvinozvine nyaya yemapresidence edu kuti ikasvika papi zvichaperera papi zvichagadzirisika here kuti kuve nepeace but as long as kusina peace hakuendeki
mudzidzisi patswane university of technology dr Rikim Konza vanoti vanowirirana nematanho ari kutorwa nevadzidzi ava sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzimbabwe vamukonza vanoti zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nevanhu vane ruzivo runogona kushandiswa mukusimudzira nyika
wane vana vechikoro vekuzimbabwe vari kudzidza musouth africa ndinotenderana nadzo nekuti dzinoenderana nedzimwe mhinduro dzandakambonzwawo dzichipuwa nevana vekuzimbabwe vanenge vauya kuzopinda muno musouth africa univesity kwandinodzidza izvi zvazvinoreva ndezvekuti zimbabwe iri kurasikirwa chaizvo nevanhu vangadai vanga vachidzoka vachitikoshanda vachitikomutsiridza upfumi hwenyika nekuti pamire zimbabwe izvozvi pari kutoda vanhu vane kugona basa mumaindastries akasiyana siyana zvinova ndivavo kana vachiti vauya kune dzimwe nyika voti havachadzokera kureva kuti zimbabwe iri kurasikirwa zvimwe zvinhu zvazvinoreva ndezvekuti zvinoratidza kushayikwa kwekuvimbwa kwehurumende yezimbabwe nekuti kana vanhu vachivimba hurumende yavo vachivimba kuti inogona kukwanisa zveupfumi inogona kukwanisa zvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro daro zvakakosha kurarama kwevanhu vanongoti kwavaenda vanoenda asi vachidzoka zvavo kumusha zvino kana vanhu voti havachadi kudzokera kuratidza kuti havana chivimbo nehurumende iripo uye kuti hurumende iyo inogona kuita kuti zvinhu munyika zvitanduke vakagonawo kuwana cheuviri hazvina zvinoratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu
ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvinodarika zviuru makumi maviri zviri kudzidza musouth africa uye vazhinji vavo havasi kudzokera kuzimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvavo ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini More Blessing Munjoma.